siti ini ya kuenderera mberi ndofunga ine zvatosvika pagiya rakatomarara nekuti vice president wedu vanonzi Sister Tsvangirai vanga vari matron ku St Mary's Clinic vasuspendwa saka vashandi vari kutova vari kupenga vari kutoti hano kusvikira adzoserwa takutozoita takuzoita down tools izvezvi nekuti hazvina kumira zvakanaka saka hapana kuti umemera zvakanaka
chamboitika chii chakonzeresa kuti vanhu vasvike pakushatirwa zvakadari
nhasi vaita meeting ne mamwe maunion asi relevant asina vanhu vakasiya union yedu kuti tidiscuse nezve way forward ndipo pavaronga nyaya yekuti vadzinge vice president wechitungidza munitswa wekazunyeni
zvikonzero zvapiwa pakumbovamisa basa ndezvipi uye vange vaitei
ndivo vice president wechitungidza munitswa wekazunyen saka ivo ndi sister in charge pa St Mary's Clinic saka kanzu riri kuti takaona kuti pa St Mary's Clinic panga pa pasingashandwe vanhu vanga vachiuya vakangogara hapana anga achishanda saka iwewe toda kutiwo wataa kutimbosuspenda sezvo uri sister in charge toda kuziva kuti sei vanhu vanga vasingashande
izvi zvaitika paSt Mary's chete here kana kuti zvaitikawo kune dzimwe nzvimbo muchitungwiza menyuma
izvi hazvina kuitika paSt Mary's chete makiriniki ose ari 4 ekanzuru vashandi vaese havana kunge vachishanda vakanga vari pasiti ini vese asi vangonanga sister in charge mumwe chete nekuti ari muunion ivictimization yakakura kwazvo yatoda kutorera matanho kuna vakasu nekuti vakagara vataura kare through deputy wavo anonzi Chirodza kuti ambuya ava toda kuvagadzirira saizi yavo nemhaka yekuti vanotaurisa muworks council.